Vanhu vakawanda vanonzi vakwanisa kunonyora bvunzo dzechirungu nhasi munzvimbo dzakasiyana siyana. Mumwe wevanhu ava muzvare hazvinei mukarati avanyora bvunzo pachikoro chemhanyame muchinhoi vati vaona zvakakodzera kuti vanyore bvunzo nokuti vanga vakagadzirira nekudaro havadi kupedza nguva nekunyoresa zvakare vachiti mari iri kunetsa.
Sesu vamwe tinenge tichitava vanhu vakuru pamwe pacho patakatanga kudzidza pakana January tichizomboregera taingoda kuti tingonyora because mari dzacho pamwe unonge usina so unongoita kuti taitongoda kunyora.
Mumwe anyorera panzvimbo inochengeterwa vasungwa muchinhoi vaMishek Basera vati gadziriro yavo yekunyora yakakanganiswa zvikuru nekuda kwekuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere cheCovid-19. VaBasera vanoti vainge vasingaungane vachiti zvakaita kuti vasasangane nevamwe kuti vaverenge nekudzidzisana.
Pane zvimwe zvinhu zvaunoziva kuti izvi zvinonetsa zvoda kuti ukapedza syllabus on time mozvidzokera pane zviya zviya zvaunoziva kuti zvinodi zvinondinetsa. Saka iyo nguva yerevision takaishayiwa takangozomhanyirawo nzi munzi wapedza syllabus chete munzi vangopedza kubva uku kusvika uku but nguva yerevision chai chai for revision purpose yekuti takuda kuti tirevise tichidai tichidai ndakaishaya. Vanhu vazhinji handingatini ndega nekuda kuti challenge iyo yakaiaffecta kunyanya mumataundi zvakanyanya.
Ongororo yaitwa neStudio 7 pachikoro chemhanyame inoratidza kuti pavana makumi mashanu nevanomwe vanga vachifanirwa kunyora bvunzo nhasi vatanhatu chete ndivo vatadza kuuya kuzonyora. Pachikoro ichi vanga vachinyora bvunzo vanga vachipiwa maface mask, kugeza maoko, kuonekwa kuti muviri uri kupisa zvakadii pamwe nekunyika bhutsu mumvura ine mushonga wekuuraya utachiona hwecoronavhairasi vasati vapinda mavanga vachinyorera bvunzo. Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati muzvikoro zvakawanda zvekumaruwa mudunhu reMashonaland East kwanga kusina zvikwanisiro zvakakwana zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Zvikoro zvinji zvatafamba kumaruwa taona tikatarisa kumashonaland east tawana ripoti yekuti wanga uchiti pazvinhu zvese zvadadoma izvi wanga uchiwana chimwe chete kana zviviri kureva kuti 50% compliance kana vashingirira chaizvo kumaruwa percentage wangu vana vaiuya kuzonyora asi percentage yatakwanisa kuwana inosvika yanga iri lowest yanga iri 45%.
VaMasaraure vati havana kufarawo nekuti vanga vachinyoresa bvunzo pamwe vana vanga vachinyora kumaruva vanga vaine zvikwanisiro zvavakazvitsvagira vega.
Personal protective equipment yakuiswa kuvabereki vevana asi hurumende yanga yambozvipira sekusungirwa kwainoitwa nebumbiro remutemo kuti ichazenge ichiita kuti mwana nemwana awane zvinokwanisirwa. Varayiridziwo zvakare vari kumanikidzwa kuti vazvitsvagire apo panguva yarutambira muhoro uri pasi pasi kusete.
Mutungamiri weZimbabwe Teachers Association Vasifiso Ndlovu vati panga paine mutsauko wakakura zvikuru pakati pezvikoro zvemumadhorobha nezvekumamisha vachiti zvikoro zvemumaguta zvanga zviine zvikwanisiro asi zvekumamisha zvakawanda zvisina. VaNdlovu vati vana vakawanda vabuda kunonyora bvunzo dzavo danho ravati rinokudzwa zvikuru munguva yechirwere cheCovid-19. Asi mutauriri webazi rinonyoresa bvunzo zvemuzvikoro munyika reZimbabwe School Examination Council muzvari Nicolette Dlamini vati vafara neuwandu hwevanhu vanyora bvunzo nhasi vachiti vanosvika zvikamu zvinodarika makumi mapfumbamwe kubva muzana. Muzvari Dlamini vati bazi ravo raita zvose zvinodikanwa nezveutano munzvimbo dzanga dzichinyorerwa bvunzo munyika yose.
Isusu nezvese taongorora tikaona kuti aiwa chokwadi kumacenters kuri kuitwa matemperature check, kuri kuitwa sanitization, vana vakapfeka mamaski uye mumaexam rooms social distancing iri kuongororwa. Saka tiri kufara chaizvo.
Dare repamusoro rakanga ratura mutongo wekuti hurumende itange yapa zvikoro zvikwanisiro isati yati bvunzo dzinyorwe kuitira kuti pasave nekutapuriranwa kwechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.